bazi rinoona nezvemvura munyika reZimbabwe National Water Authority kana kuti Zinwa razivisa kuti dhamu retokwemukose rava nemvura inosvika zvikamu makumi masere nematanhatu kubva muzana kana kuti 86%. Hurumende inoti mvura yemudhamu iri yakakwira zvakanyanyisa kupfuura zvayakamboita muna 2018 apo rakasvika pazvikamu makumi manomwe nezvisere kubva muzana kana kuti 78%. Zvino inoti mvura yemudhamu iyi yava pedyo nekupfachukira nekudaro vanhu vanogara kuzasi kwedhamu vanofanira kuchenjerera upenyu hwavo pamwe chete nezvipfuwo zvavo. Sachigaro webazi reCivil Protection Unit mumasvingo vajefta sakupwanya vati hurumende yakatotanga kuita zvirongwa zvekushambadza chenjedzo kuvagari vemunzvimbo idzi kuitira kuti vagadzirire vasatambire munzizi dziri zvazvo uye vagare kwakakwirira kuitira kudzivirira njodzi sezvakamboitika pamafashamu edhamu iri mugore ra2014.
Kuti kunaya kwaita mvurawo sekutarisira kuti tubve mukosi dhamu redu guru munyika ritanga rava kuspila. Kuspila kwaro zvoreva kuti huye above normal flows in the Itugi mukosi. Saka ndapota vanhu ngavadzokere kunzvimbo dzakakwirira vachengetedzeke zvipfuyo zvichengetedzeke. No situation yatiri.
Vakapwanya vati hurumende ikatosarudza nzvimbo dzekuendesa vanhu kana mafashamu aya anyanyisa uye dzimwe dzacho dzakange dzakatosarudzwa paida kuitika Cyclone Charlin mwedzi wapera. Mutauriri weZinwa amai Majori Munyonga vatsinhira vachiti vari kushanda nemamwe mapazi ehurumende kusanganisira reCPU kuita zvirongwa zvekuzivisa vagari zvavanofanirwa kuita. Amai Munyonga vati vakatotanga kushambadza mumapepanhau nepenyuro pamwe nemapasaisai kuita kuti veruzhinji munzvimbo idzi vawane mashoko aya akakoshera upenyu hwavo.
Zvichitevera kuwanda kwemvura iri kupinda mudhamu redu Tugu mukosi, isu veZinwa sebazi rinoona nezvemvura tiri kushanda nemapazi akawanda akasiyana-siyana ehurumende kuti tichenjedze vagari vose vanogona kukanganiswa nekuwanda kwemvura mudhamu redu retokwe mukosi. Tiri kushanda neCivil Protection Unit pamwe chete nePDC yekumasvingo pamwe chete neMinistry yeLocal Government. Isu seZinwa zuva rega rega tinopa mapazi aya malevels kana kuti mamiriro kana kukwira kuri kuita mvura mudhamu retokwe mukosi.
Vamwe vagari vemumusha kwamuzvidziwa kwachivi vati mvura yakatozara murwizi rwetokwe uye yave kutosvika kumisa yavo nekudaro vamirira hurumende kuti ivabvise nguva ichipo. Mumwe mugari wemunzvimbo iyi vatizirai muzvidziwa vati vave kutyira kurasikirwa nezvipfuwo neupenyu hwevanhu munharaunda yavo.
Isu sevagari vekuno kuzasi kwedhamu nevamwe vari mumaraini ekwangundu tiri kugara mukutya nekuti mafashama akadai akamboitika muna 2014. Tinoziva kuti ane njodzi huru, saka tinokumbira kuti dai hurumende yatotanga kubvisa vanhu ichivaisa munzvimbo dzakakwirira kana nzvimbo dzisina njodzi yemafashama, tiri kutyira kurasikirwa neupenyu hwedu uye zvipfuwo zvedu zvakafanana nemombe sezvakamboitika mugore ra2014. Mvura iri kuramba ichinaya yava nemazuva matatu ichingonaya, kutaura kudai pari zvino ichiri kungonaya. Saka tinotyira kuti dhamu redu iri ringangotsemuka pakaitika njodzi huru.
Amai Munyonga vati vari mubishi nemamwe mapazi kuti njodzi isawire vanhu uye vari kushandazve nemamwe mapazi ekuMozambique uko kunosvika mvura iyi kana mafashamu aya aita.
Saka tiri kuisa mumaredhiyo, tiri kuisa mumaterevhizheni, tiri kuisa mumanyuzipepa tichichenjedza vanhu vagere kuzasi kwaTugi mukosi kuti vatarisire kuti mvura inogona kuwanda, kunogona kuita mafashamu. Uye tine komisheni yatinoshanda nayo yeBuzi Pungwe Save, yatinoti Buzi Pungwe Save Commission. Iyi inenge ine vamiririri vezinwa vakamirira Zimbabwe pamwe chete nevamiririri veMozambique vakamirirawo Mozambique. Saka zuva nezuva tiri kuvapawo chenjedzo yekuti zvamira sei kuno nekuti mvura iyo ikawandisa inoguma yava kuMozambique. Saka neveMozambique vari kuziviswa nesu vezinwa zuva rimwe nerimwe kuti vakwanise kunge vaine chenjedzo iyi.
Mugore ra2014 mhuri dzinosvika zviuru zvitatu dzakasiyiwa dzisina pekugara mushure memafashama akakonzerwa nemvura yakanaya yakawandisa dhamu iri rikafashukira. Vanhu vanosvika zviuru makumi matanhatu vakazogariswa kuChingwizi uko kwakanga kusina kumira zvakanaka sezvo hurumende yakanga isina kugadzirira zvakanaka dambudziko iri parakauya. Gore rino vanhu vana vakafa mushure mekuyeredzwa nemafashamu murwizi rwemutiriki kuChiredzi. Vamwe vana vakazobatsirwa vapedza zuva rose vari pachitsuwa vavharirwa nemvura vachida kuyambuka. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.